Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anasi uri musi wechitatu 28 chikunguru July 2021. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Hurumende inoti mutemo wokudzivirira kupararira kweCOVID-19 weLevel 4 lockdown uchamboramba uripo. Mushonga unodzivirira madzimai kuti asabatwa neHIV wobvumidzwa kushandiswa muZimbabwe. Komiti yeParamende yeAmerica iri kuongorora zvakaitika musi waJanuary 6 inonzwa kubva kumapurisa anochengetedza muzinda uyu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zviuru zvitatu zvine mazana maviri ane makumi masere 3,280 zvichitevera kufa kwevanhu zana nevanomwe 107 nezuro. Vanhu chiuru chimwe chete nemazana manomwe ane makumi matanhatu nevanomwe 1,767 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Kusvika pari zvino vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yokudzivirira COVID-19 muZimbabwe vave miriyoni imwe chete ine zviuru mazana mashanu ane makumi maviri nezviviri zviine zana nemakumi mashanu 1,522,150. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave zviuru mazana matanhatu ane makumi mapfumbamwe nezvina nemazana matanhatu ane makumi masere nevashanu 694,685. Hurumende inoti chinangwa chayo ndechekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Kubva zvatanga COVID-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru zana nechimwe zvine mazana manomwe ane gumi nemumwe 101,711. Vapora munyika vachiita zviuru makumi manomwe ane mazana mana ane makumi mapfumbamwe nevatanhatu 70,496. Dare remakurukota rakasunga nezuro kuti mutemo wokudzivirira kupararira kweCOVID-19 weLevel 4 lockdown urambe uripo sezve huwandu hwevanhu vari kubatwa pamwe nekufa neCOVID-19 huri kuramba huchikwira. Izvi zvakaziviswa nezuro negurukota rezvokufambiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa mushure memusangano wemakurukota. Dare iri rinonzi rakapasisawo zvakare chikumbiro cheboka rezvekushanyirwa kwenyika chekuti migano yenyika yeVictoria Falls neKazungula inge ichivhurirwa vashanyi vakabayiwa nhomba dzose dzekudzivirira COVID-19. Nyanzvi mune zveutano vachidzidzisa paNottingham Trent University, Dr. Matthew Nyashanu vanoti idanho rakanaka rekuti nyika irambe iri paLevel 4 lockdown. Ngatinzwei vachitaura naJonga Kandemiri weStudio 7.
Zvekuti irambe iri paLevel 4 izvinenge zvakanaka, asi ngavachitarisawo dzimwe nzvimbo dzekuti ndedzipi dzinokwanisa kunge dzichisunungurwa. Nekuti tikatarisa maindustries, kana vanhu vakange vabayiwa ngasunungurwe vanhu ngavabayiwe vakaitwa fully vaccinated zvinhu zvobva zvasunungurwa asi kuti zvinge zviri palevel 4 nekushaika kuri kuita vanhu nekubata kuita nezvirwere ndinofunga kuti ngapamboitoramba pachiitwa izvozvo zvekuti vanhu vaonekwe mafambiro avari kuita
kune vamwe dr nyashano vari kutiwo vanhu vanenge vabayiwa vari kungozoramba vari muusungwa ivo vabayiwa nhomba zvii zvamungataura pamusoro pazvo
kune avo vanenge vakabayiwawo ngakangwe kuchisunungurwa handizivi kuti malevhu avo akamirawo sei asi ngakusanganidzire kusunungura vanhu asi mukunyerenutsa zvinhu uku ngakunyerenutswe vaine zvinhu zvinenge zvichiratidza kuti kana vanhu vakange vasiya izvi vanokwanisa kunge vasingazotapurirani zvirwere zvakanaka chose kunyerenutsa zvinhu especially tichionawo kutambura kuri kuita vanhu nekudonha kuri kuita ikonomi nevanhu vari vulnerable zvakanaka kunge zvichinyerenutswa asi ngazvinge zvichinyerenutswa zvichitevera mitemo inoita kuti vanhu vasange vachizotapurirana zvirwere iye zvino vanhu varombo tinoziva kuti kune vamwe vairarama nekutengesa mavegetables mukaramba makazunga muchiti level 4 inotaura kuti mavegetable haatengeswe zvinogona kukanganisa dzimwe mhuri dzinowana mari kubva mukutengesa zvinhu saka ngapasunungurwe pachinzi kana wakabayiwa mainjection ese ende unotengesa iwo kana wakabayiwa mainjection ese fambawo uchinotengawo izvozvo zvinogona kuita kuti zvinge zvichikurudzira vanhuwo zvakare kuti nganditsvagei ndinobayiwa mainjections
takanzwawo iro dare remakurukota richitaura nenyaya yekuvhura miganho yekazungula nekuvictoria falls kuitira nyaya dzetourism chikumbiro chakaitwa nevetourism industry zvii zvamungataura pamusoro pedanho iri
chete zvakanaka kubavhura ipapo asi ngavabavhurewo zvakare vachiona kuti vanhu vepublic health veministry of health vari kutarisa here kuti vanhu vari kuuya ava havasi kuuya kuzotapurirana zvirwere mumaborder post imomo nemunzvimbo dzinoshanyirwa nevanhu asi ngavafungewo futi nezvevanhu vane maindustries muharare mubulawayo mugwanda mamutare mugweru kuti vanhu ava tingavhurawo sei ngakusakutariswa zvetourism chete ngakutariswe iri hozamu nekuti nyaya iyi iri kuafekta munhu wese naizvozvo ngazvinge zvichitariswa nemazvo
nyanzvi mune zveutano vachidzidzisa panottingham trench university dr matthew nyashanu vari parunhare kubritain najonga kandemiri westudio 7 Zimbabwe yabvumidza mwedzi uno kushandiswa kwemushonga unodzivirira madzimai kutapurirwa HIV unonzi Depo-Provera-Ring inova mhete inopfekwa kusikarudzi rwemadzimai Kiri Mudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Sangano reMedicines Control Authority of Zimbabwe rakabvumidza zviri pamutemo kushandiswa kweDapivirine-Ring mwedzi uno zvichitevera kubudirira kweongororo yakatanga kuitwa muna mbudzi gore rapera. Bepanhau repadande mutande reHealth Times ndiro rakatanga kubudisa nyaya yekuti Zimbabwe yabvumidzwa kushandiswa kweDapivirine. Nyanzvi yakatungamirira tsvagurudzo iyi Dr. Nyaradzo Mugo Odza Studio 7 kuti Depo-Provera-Ring ichashandiswa nevanhukadzi vasati vatapurirwa HIV senzira yekuzvidzivirira kuchirwere ichi. Dr. Mugodi vati vanonzwa kufara chose kuti Zimbabwe ndiyo yakakurumidza kupa mvumo yokushandisa mushonga uyu. Asi vati mushonga uyu hausati wava kuwanikwa muzvitoro zvemishonga sezvo paine zvakawanda zvinofanirwa kutanga zvaitwa.
Zimbabwe ndiyo yekutanga kuita register Depo-Provera-Ring kuti ishandiswe nemadzimai muno muZimbabwe. Saka ndinonzwa manyuku-nyuku ndinodada nenyika yedu kuti ndisitakava vekutanga tichitendawo zveMCAZ ndo yakaita yakananganidza zvakanyanya zvine hudzamu vachida kuona kuti ringi iyi ingashandiswa here muno muZimbabwe. Saka ndipo patiri kugadzirwa kwemushonga kunotora makore akawanda zvinogona kupfuura ma10 years. Saka saka izo zanskuti mangwana mudzimai akatoenda anowana ringi kukliniki yake kana kuti anowana ringi mufamasi kwete asati zvasvika ipapo.
Dr. Mugodi vati ishuviro yavo yekuti mukadzi wega wega awane chigadzirwa chekuronga mhuri yaanoda oga, zvokuti ndizvowo zvakaita kuti vatsvage mushonga wedapivirin ring uyo wavachazvisarudzira kuti vazvidzivirire tapurirwa HIV.
Chaitika ndezvekuti Minister of Health vanozoona ivo kuti ringi iyi ingasvika sei kune madzimai ega ega anofanwa kunga achiwana. Nguva nenguva tinoshuvira kuti mudzimai wega wega aone chigadzirwa chinomushandira iye kuti adzivirire HIV.
Dr. Mugodi vati vakadzi zvikamu makumi matanhatu kubva musana ndivo vanotapurirwa HIV munyika, nokudaro vakaona zvakanaka kuti mukadzi akwanise kuzvidzivirira pasina kupiwa mvumo nemudikanwi wake.
Katarisa HIV tinona kuti madzimai ndo anonyanya kuwana denda reHIV. Tingati pavanhu 100 vega vega vari kurarama neHIV, 60 vavo vanenge vari madzimai. Sei zvichidaro, pane mareasons akawanda anoita kuti HIV inyanye kubata madzimai. Zvichitangira pakuumbwa kwatakaitwa semadzimai, sikarudzi yedu, tichitarisa nevarume yemadzimai inonyanya ku gashira HIV.
Sangano reWorld Health Organization rinoti Zimbabwe imwe yenyika dziri kutsva mhembe kweAfrica ine huwandu hwevanhu vari kurarama nedenda reHIV AIDS vanodarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana mana. Ongororo yedapivirin ring yakaitwa muZimbabwe, Malawi, Uganda neSouth Africa nedzimwe nyika pasi pechirongwa chinonzi Aspire Study chakaitwa muSouth Africa, zvokuti shambo iyi yakaonekwa kuti hairwadzi semufeki wayo kana kukonzera hurwere kuvanhu kadzi vanenge vachiishandisa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Zimlife.com inoti chirongwa chemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa chekubaya nhomba vanhu vanoita miriyoni imwe chete mukati memasvondo maviri elockdown chakatadza kubudirira nezvikamu makumi mana nezvitatu kubva muzana. Chronicle rinoti vanotakura vanhu vave kubhadharisa vanhu mari yakapetwa kaviri vachiona kunetseka kuri kuita vanhu vari kupunza mutemo wekufamba pakati pemaguta, izvo zviri kurambidzwa nehurumende. Mukurwisana nekupararira kwechirwere checovid-19, hurumende yakamborambidza vanhu kufamba pakati pemaguta. Nepenyuro yeZBC inoti makurukota ehurumende ari kunyora bhiri rine mutemo inobata vana vadiki. Gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakaudza vatori venhau nezuro kuti zero remwana anogona kupomerwa mhosva rakwidzwa kubva pamakore masere kusvika pamakore gumi nemaviri, uye mwana wese anenge apomerwa mhosva achapihwa rubatsiro rwagweta. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Zvaoma munyika, zvinhu zviri kudhura. Ndopatinoti vamugabe vaiti vanani, nekuti vamugabe vaiva nemaprice control. Zvino vamunangarwa hapana kana price control yavanoisa. Vazitadza nyika vanyika vaikundikana kundikana kutonga nyika. Zvinozonitamisa vapinde pachigaro vatungamire nyika, nekuti vanokoshesa zvido zvavanhu, vanokoshesa zviga zvavanhu, kwete zvana vamunangarwa. Zvokuti munhu ukataura chokwadi unosungwa, ukataura chokwadi unorohwa, ukataura chokwadi unovharirwa. Hazvina kunaka izvozvo. Ndopatinoti president unozonitamisa pachigaro 2023. Aiwa, kuvhoterai president unozonitamisa. Tichavhota newandu wedu wose kuti munge muchiita pachigaro. Kuti varume ava vakundikana chaizvo, vakundikana kukundikana kukundikana kuya. Kubva zvakapinya vamunangarwa hapana kana chinhu wani chavakaita. Kana zvinova zvinhu zvinotirwadza, tichingotambura kuzvinhu zvichingokwira zvichingodhura. Aiwa, hatisi kufara naizvozvo, hatisi kufara. Zviri kutirwadza zvisingaiti, zviri kutirwadza.
Studio 7 pa Studio 7 kumatanuka wa Ante. nevamwe vana mukoma Blessing Zulu vana Sisima Velas aiwa tuda kutenda ine basa rinobata aiwa ndiri kumira na chifu yo chifu chweshe muzarabano uko ndiri kuti vana vezimbabwe vose simukai timire na chifu wachiweshe panyaya yekutorerwa zvicherwa zvedu muno munyika nemakoronyera ngaandei tose tinoramba tinoziziva kuti pane vari kuvatuma kuti machina apinde asiye achera chera makomba tinoziva variko pavakuru vanotonga nyika pane vari kubata mabasa akaita sewawo vanoziva kuti vakwegura ndoasiya nyika ino yavapoto isina chinhu handei tomira nachifi nyika yedu isaparadziwa aiwa ndatenda hangu ndonzi Chitube ndiri muno mubhindura.
Vawande. Mese janga na upinda zvakanaka. Ndiri kuti makadi henyu ipapo. Kuno kutrinane. Ndiri kuti taitotora zvangu neshamwari yangu tigere. Tiri petinenge tizve tichitamba zve tiri ipapo. Anibvunza achiti chii chiri kunetsa kunyika kwake iwe. Ndambvunza ndichiti zvakatiomini zvikuru. Sandidzosera achiti pamberi apo zvichashatira veisu muno munyika. Ndiri kuona kuti nyika yedu ichazoshata veSouth Africa zvikuru. Ndo mataura anga achiita shamwari yangu. Anga inipingisa achiti aiwa ichazoshatawo nyika inoi ndinozviona. Asi ndamutaura ndichiti unonyepa iwe aramba zvikuru. Asi tangozofiirana ndipapo nekuti rwendo rwacho anga ruri mberi tichiramba tichitaura zvikuru. Ndada kuti ndimutete zvaanga achitaura bati aramba achipikisa achiti zvichashata chete kufanana nenyika yenyu. Maita henyu zvikuru vanakoma wande muende zuva rakananga zvikuru. Tangi
makadiko westudio 7 makadiko westripo zvedu kana maradivi tiri kuno kuchirundo kubhodha kuzambia. Ndine mashoko anga arotaurwa neawo wanga wachitaura panyaya yekereke. Handa ndichida kuvadayira panyaya yen'anga yawanga wachiti nen'anga ichishorwa kana kuti newe makereke wachituka n'anga. Iyo n'anga ichinzi inobatsirawo vanenge vachipenga vaya. Seipapo ndandavadayira kuti n'anga hatina patinoikudza sezvo iriyo inopengesa vanhu ivavo. Vanhu ivavo pakuzotsvagira rubatsiro kun'anga vanhu vanenge vatadza kunamata sezvo vachiziva kuti chinoita kuti tipenge chinenge chapengesa munhu n'anga. Ndosaka vachizomhanyira kurubatsiro rwekuenda kun'anga. Asi hapana munhu angapengeswe nechechi nechikereke.
Makariko pastudio 7 apo. Hai ndinofara. Chirongwa chehurumende chekuti inyore mazita evanhu vari mudiaspora vari kunze kwenyika va handichioni tichibudirira because anonga atobirira pasarudzo apo because anongaiva kuti vanhu ivavo vari kunze saka vanochizoshandisa mazita avo ivovavo kupasarudzo saka zvaari kuronga tatozoona tatomberi kwavo hazviiti vanhu ngatisanyoresera mazita iwavo ngatisaende nazvo dhenja ipi pane dhenja here akambotora isechari kana mazimofobic akamboitwa pane zvaakamboita here nevanhu vakuchida mazita evanhu because zvada kuna pamaelections hazviite izvozvo vanhu ngatisanyorese mazita iwavo ngatisaende nazvo ngatisangane pamaelections.
Makadini pastudio 7 apa. Aiwa ndinoda kukutendai. Ini ndinoitwawo simba rashekusha. Zvinoitwa paZimbabwe zvinorwadza. Mwonzura anofunga kuti kutora zita repati kudini zvese zvaari kuita anofunga kuti ndokutonga. Kutonga kunobva mukusarudzwa nevanhu. Denanga ari muwane pfungwa dzakakwana shanu denanzoka agara pasi otevera vakuru vake vana vachamisa oona kuti zvinhu zvinoenda nepi kwete kupepereka kubhadharwa kwese kwariitwa nezanupii ngaazive kuti kutonga kunobva muha ndatendangu.
Mangwanani pastudio 7 apa. Makadi henyu vashamariri vese. Vanhu vana veZimbabwe vaziye kuti mu2023 ngavaziye pekuvhotera. Tatambura isusu tiri muno muSouth Africa muno. Hakusi kuda kwedu asi kuda kwegavhumendi yedu yakaora. Kuda kwegavhumendi yedu inonyengedzera vanhu kana yavaita kumaelections saizvezvi inge yakuti vanhu ndopaemastendi vavavhoterwa vanjiwa vabiridzira kuti tahwina vodzoka zuva kuti masende atakakupai haasi pamutemo wamakapiwa haasi pamutemo saka mufari mubve bose vanenge vahwina maelection yavo renge vabira saka vana vezimbabwe ngatichangamukei kana makanzi kurari yezanu endai zanzi kurari yaamvc yaechi endai imi mufanira kuzivaipo kuvhotera 2023 maelection ari kuya bose makasaraenda kurari yezanu mhenge makuteveregwa nemasoja nemaovhedereni vanenge vakuseenzeserwa kuti rove vanhu saivi kuti musarohwa ngatiite kuti vanhu kana akanzi kurwari yezanu p f endai makawanda asi munofanira kuziva kuti pa 2023 ndo pamunosangana mabaoroji box
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Zimbabwe Rugby Union inoti iri kuzvipira kudika dombo kusvika raibva kuitira kuti chikwata chenyika chemasebles chibudirire kuenda kuWorld Cup. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Mukuru weZimbabwe Rugby Union vaAaron Jani vanoti vari kuronga mitambo nezvikwata zvepamusoro-soro pasi rese senzira yekusimudzira masebles. Mumitambo yeAfrica Cup iyo inoshandiswa zvekare senzira yekuenda ku 2023 World Cup.
Kutarisira kuti tikatamba kuSouth Africa tombotambo nedzimwe nyikawo dziri dzine ranking iri yakati kwirirei kuti zvitipo mukana wokuti tiimprove ranking yedu tisati tatamba neIvory Coast.
Zimbabwe iri kusangana neIvory Coast quarter final eAfrica Cup. Mutambo uyo vajani vanoti unoda gadziriro yakasimba kuti chikwata chavo chikunde.
Ivory Coast yakasimba kupfuura mamwe matimu atatamba kuma group games. I'm sure kuti vakomana vedu vekutechnical macoaches nemamanager vachatraga kuti tiwane kuti tingawane mamwe magema atingatamba tisati tasangana neIvory Coast kuti tiwane chinguva chiri nani yekuti tivadye.
Ivory Coast yakasimba zvikuru uyezve yakabudirira kuenda kuWorld Cup ya1995 ichitiva Zimbabwe iyo yaive yamirira Africa makundano a1987 na1991. Mbokosvika mumakota finary Ivory Coast yakarova Namibia iyo iri pamusoro-soro muurongwa hwezvikwata zverugby muAfrica. Captain weMasebles Hilton Mudariki anoti vanofanira kusunga dzisimbe kuti vadarike panzou dzekuIvory Coast idzi.
Tinoziva kuti chikwata cheIvory Coast chinokwanisa kutamba. Chakakunda Namibia mumaAfrica Cup muno. Saka tinofanira kutopinda mugame iro ritakashinga tichiziva kuti chikwata ichi chinokwanisa kutamba.
Mumakundano mamwe chetewo, Namibia iri kusangana neBurkina Faso, Kenya ichitamba neUganda, Senegal ine Algeria. Afrika Rugby haisati yazivisa kuti mitambo iyi ichatambwa rini sezvo iri kuongorora mamiriro ekunze yakatarisana nechirwere cheCOVID-19. Tunisia yakabuda mumakwikwi aya yaramba kushanya kuZimbabwe nemhaka yeCOVID-19. Morocco neNigeria dzikadzingwa nemhosva dzakasiyana-siyana. Zimbabwe yave nemakore makumi matatu ichikundikana kuenda kuWorld Cup. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kadati.
Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Komiti yakasarudzwa nemutauriri weParamende yeAmerica, amai Nancy Pelosi, kuti iyo ngorereo zakaiti kapa mzinda we paramende kana kuti Capitol Hill musi wa January 6 yaka nzwa umpoo kubwa kumapurisa akange akachengeteza mzinda uyu zuwa lakashika momo yevanu kikapunza misuo mawindo matafura pamwe chete nukuroa mapurisa ichitaga wa miriri wa vaiti vari kubatsira mukubasa rudzo kubva kune vaimbove mutungamiri weAmerica vaDonald Trump. Vanhu vashanu vakafa mumhirizhonga iyi. Mapurisa akataura kurohwa kwakaitwa nemhomho iyi. Pemaawa matatu mapurisa akarondedzera zvakaitika zvose, vamwe vachichema vachiti havasati vapora kubva mukurohwa kwavakaitwa. VaTrump vanoramba vachitaura zvemanyepo uye vachitsigira vanhu vakaita izvi, uku mapurisa achiti pari zvino asunga vanhu vanoita mazana mashanu vanopomerwa mhosva yezvakaitika paCapitol Hill musi uyu. Vanoongorora zvematongero enyika uye vachiita dzidzo yepamusorosoro paHoward University vaCalvin Manduna vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo pabudiswa zvinhu zvinorwadza uye paratidzwa mhosva dzakaparwa, havaoni sekuti zvichabatsira zvikuru sezvo vanhu muAmerica vapesaniswa zvakanyanya.
Mapurisa ataura worondedzero ravo kuti chii chakaitika musi waJanuary 6 pakauya chimhomho kuCapital. Kutaura kwavaita kunenge kwagwadza vakawanda, vamwe vada kuchema vachihwa kuti chaunga changa chauya chakavashungurudza, vamwe vakakwara, kwakasiyiwa vanhu 7. Saka ndo zvinenge zvabuda patestimoni yavo nhasi.
Zvataurwa izvi sokuona kwenyu zvichabatsira sei mukukurudzira vanhu kuti zvakaitika musi waJanuary 6 zvakange zvisiri zvinhu zvakanaka?
Zvakaitika musi waJanuary 6 ndofunga ruzhinji rwagara ruchiona kuti kufa kwevanhu kwanga kusina kunaka, chero ivo vaya nokurudzira vatabatira vaTrump handifungi kuti vari kufara nazvo. Asi dambudziko nderekuti pane kakusaonana pakati pemabato maviri ari kwekuita muno muAmerica. Saka kuti tinyatsosvika pakuwirirana kuti vataure vawirirane kuti zvakaitika zvava zvakaipa, handioni zvichiva zvakaitika nekuti patori nekunetsana kwepolitics nematongerwo enyika zviri pasi pezvekuitika zvemahearing aya.
Tinoona kuti papane nhengo dzeRepublican Party mbiri mukomiti iyi. Sokuona kwenyu nini, sokunzwa kwamaita nhengo idzi, munoona sekuti dzakwanisa kusvika kuvamwe vavo here veRepublican Party nezvavataura nezvaitika mukomiti iyi?
Havana. Pamwe vabata vashomanana, asi kuruzhinji rwemaRepublican especially ava vanokurudzira vaTrump, ava vaviri havatori vatengesi. Takatoona vamwe vacho vanga Mike Enni vakatobviswa chigaro chavo kumakomiti kucongress yemaRepublican. Saka chimiro chavo chakatodonha kubato ravo.
Zvivari kutanga vekomiti iyi kuti inzwe ungowo, ratipa chidzidzo chakadini, chii chatadzidza pazvataurwa mukomiti iyi?
Handifungi pane zvitsva kwandiri, pamwe kune vamwe, asi kwandiri hapana zvitsva zvichabuda apa, nekuti munoyocha takaona mavhidhiyo akawanda kubva kumuna vatapi venhau. Kune makesi mazhinji over 450 vanhu vakasungwa vari kumatare. Saka zvakaitika musi waJanuary tava nepicture yekuti chii chakaitika. politically kuti process yacho pane kwa China here pane chabuda kubatsira nyika kuti sapamite haipapo ndopa nedambudziko nekuti hapana kakuwirana pakati pemabuto maviri anokukidzana pamatongerwo enyika ekuti chofanira kubuda uyezve zvabuda zvacho todini nazvo neinformation yacho kuti chisimbise masystem vanhu vasakwanise kupama zvakadai
avo vange vari vanoongorora zvematongerwo enyika uye vachiita dzidzo dzepamusorosoro paHoward University vaCalvin Manduna vari parunhare muWashington DC neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu zana nevanomwe 107 vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro muZimbabwe. Hurumende inoti mutemo wokudzivirira kupararira kweCOVID-19 welevel 4 lockdown ucharamba uripo. Mushonga unodzivirira madzimai kubatwa neHIV wobvumidzwa kushandiswa muZimbabwe. Komiti yeParamende yeAmerica iri kuongorora zvakaitika musi waJanuary 6 inonzwa kubva kumapurisa anochengetedza muzinda uyu. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.